This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesvondo nyamafufu 31 2014. Munotibata pa 919 am pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichitevera zvinenge zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano akasiyana-siyana oshoropodza urongwa hwemabhiri maviri ekutongwa kwematunhu ari kuda kuiswa nebazi rezvekutongwa kwematunhu. Bato reMDCT rinoti rapedza gadziriro yaro yemhemberero dzekusvitsa makore 15 raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mamwe masangano akasiyana-siyana ari kushoropodza mabhiri maviri ane chekuita nekutongwa kwematunhu ari kunzi ari kushambadzwa pari zvino nebazi rezvekutongwa kwematunhu. Izvo zvinotevera misangano yemazuva maviri yakaitwa muHarare svondo rapera yekunzwa pfungwa dzemapoka anoshanda nebazi iri. Masangano ari kushoropodza aya anoti mabhiri aya anoti Local Authorities Bill nere Provincial and Metropolitan Councils Administration Bill haasi kuburisa pachena kuti mitemo yekutonga kwematunhu ichabatwa sei. Mabhiri maviri aya anonzi haasi kuburitsawo pachena nyaya yekuzvitonga kwematunhu kana kuti devolution. Mutungamiri webato reANC Professor Lovemore Maduku vanonziwe nebepa nhau reNewsday vari kukurudzira vagari vemumaguta kuti varambe kutambira mabhiri aya. Professor Maduku vanonzi vakati mabhiri aya ari kutungamidza zvido zvebato rezano PF vachiti anopa masimba akawandisa kugorokota zvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo. Studio 7 yakundikana kubata Professor Maduku panyaya iyi. Asi tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwewo maonero avo.
HeHarare Residence Trust takapiwawo magwaro iwawo ari maviri, Local Authorities Bill ne Provincial and Metropolitan Councils Administration Bill. Mukuongorora kwedu kwataita mabhiu aya ari maviri haasi kunyatsa kubuditsa ukama hwawo kushandwa kuchaitwa mumaguta emumadhorobha nekumaruwa. Hapasi kubuda banyaya yakabuda muconstitution muchapter 14 yedevolution. Hapana mashoko kana mazwi anoratidza kuti mabhiu aya akanyanya kucherechedza zviri muconstitution. Saka isuwo seHarare Residence Trust takanga tiriko kumeeting yakaitwa kwemazuva mairi apo Ministry ye Local Government yakaunganidza avangati mastakeholders kuti vakurukure pamusoro pemabhills aya, tichivabvunza kuti koyo sei vakanga vatora nguva diki diki. Engineer George Mulilo, vanove permanent secretary wacho, vakanga vachibuditsa pfungwa yekuti ivo seministry vakange vachiona kuti nguva yakanga yapera yekuti ivo seministry vaunzewo nyaya dzakadai kuparamende. Saka vakange vachiti ivo ndiyo nzira chete yakanga iri nyore kuti vanhu vauye pamwe chete vakurukure uye kuti zvinenge zvabuda by musi wa15 September ange papedzwa kuunzwa pfungwa dzinobva kumasangano.
Pane vari kukurudzirawo kuti imi vagari ko makabudawo nebhiri renyuwo rinonzi Private Members Bill rinonge richiisawo nyaya dzedevolution dzamuri kudaidzi richipikisawo iwo mabhiri iwaya Munotambira sei pfungwa iyo?
Isusu sesangano re Harare Residence Trust iyoyo pfungwa hatina. Pfungwa dzatina dzonde dzekuti pane zvambounzwa patebo ne Ministry ye Local Government wachibatana ne sangano re United Nations Development Program. Izvozvo ngatimbosvike pakuti tipanane pfungwa tiri pamwe chete tichiona kuti tinogadzirisa sei nyaya yekutongwa kwematunhu, nekuti tinoona kuti nyaya yeconstitution yelocal government yakagumisira kutaurwa nezvayo 1923.
Avanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno mudunhu reWashington muAmerica zviri kubatana nezvizvarwa zvedzimwe nyika dziri musadhiki kwemazuva mana kutanga chishanu chapfuura zvichiita mitambo yakasiyana-siyana pamwe nekudya nekunwa. Sangano riri kutungamira urongwa uhu reSouthern African Community USA kana kuti SACU rinoti chinangwa chemusangano uyu ndechekusimbisa ukama hwezvizvarwa zvedunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vamwe vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano iri, amai Cassandra Vandaguni, vanoti vakaronga mitambo yakawanda inosanganisira kuratidza zvipfeko zvenyika 15 dziri musadhik zvakaitwa nemusi wechishanu chapfuura, kwoti mitambo yenhabvu yevanhurume nevanhukadzi yakatambwawo nemugovera, vachiratidzawo zvakare mifananidzo nezvimwe zvakadaro nemusi wesvondo, kuchizotiwo vachipedzisa nemusangano wezvemabhizimusi uri kuitwa mangwana. Urongwa uhu hwapinda mugore repiri kubva pahwaparurwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa namai Sivandaguni naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Musi wemuvhuro tine chirongwa chatiri kuti Professionals Breakfast for Networking. Ichi chirongwa chatiri kutarisira kuti vanhu vanobva kuSouthern Africa tive tinobatana pamwe chete, vari kutsvaga mabasa vanouya vachidzidzirawo kuti kana uchienda kuinterview unoita interview sei. Vane mabhizinesi avo, mapersonal bhizinesi avo, tinenge tichivapawo mukana wekuti vakwanise kutaurirawo vamwe vanenge varipo kuti mabhizinesi avo anofamba sei, nekuchinjana mabhizinesi cards. Asi tiri kutarisira kuti munguva dzinotevera tichange tichiita maevents akadai anokurudzira vanobva kuSouthern Africa kuti vave vanokwanisawo kutawo mabhizinesi avo nekuadvertisa nekubudirirawo mune ino nyika.
Zvakakosha sei kunge mune zvirongwa zvakadai, uyezve kana muchitimi Southern Africa iri kutarisa nyika dzipi?
Muorganization medu tine nyika dzekuSouthern Africa dzinokwana 15. Tine Angola, Botswana, Democratic Republic of Congo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Tanzania, Zambia neZimbabwe. Saka nyika dzese idzi ndo dzatinomiririra. Munyika dzese idzi tine mutungamiriri anobva kune imwe neimwe nyika. Saka tine vatungamiriri vedu varimo mubato redu resako, Southern African Community, USA.
Zvakakosha sei kunge pane sangano rakadai rinobatanidza zvizvarwa zveAfrica?
Takaona kuti mune ino nyika tinenge tiriko takabva kunyika dzakasiyana-siyana. Asi semaAfricans takaona kuti hatina mukana wekuti tinonyatsowana pedu patinoti ndo pedu apa patinobatana. Saka ndosaka sangano iri takati ngatitsvageiwo kakona kedu kanoti tikwanewo mune ino nyika tiri muno muAmerica.
Vanenge vachida kuwana kuti vapinde musangano iri vanokuona ipapi?
Tine website yedu inonzi www.southernafricancommunity.org.
Vanga vari vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano rezvizvarwa zvenyika dziri musadhik reSouthern African Community USA vari muAmerica, amai Cassandra Sivandaguni vari parunare muVirginia muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti rapedza gadziriro yaro yemhemberero dzekusvitsa kwaro makore 15 raumbwa. Mutauriri webato iri vaDouglas Monzora vanoti vakabudawo nedingindira ravachashandisa pamabiko aya ayo achaitirwa kumucheke kumasvingo. Vanoti dingindira iri rinoti towards the national convergence. MDCT iri kutarisirwawo kuita kongresi yebato iri muna gumi guru gore rino. vamonzira vanoti gadziriro dzeCongress dzaveo pamusoro soro. Gatinzwe hurukuro yataita navo.
Mhembero dzedu tiri kuitira muCheke Stadium Masvingo, uyezve taita team inonzi Towards a National Convergence. Tichitarisa isu kuti vanhu vemuZimbabwe vese tisingatari kuti vebato ripi nebato ripi vanoda chii. Saka takatarisa kudaro ndozvatoda kuti tibatanidze vana veZimbabwe. Saka tiri kuenda kumasvingo kumuCheke Stadium musi wa 13 September. Madistricts ese, nyika yese anenge ariko, maprovinces ese anenge ariko, pamwe chete nemaward structures edu anenge aripo. Vatsvangirai musi uyu, vataparura muono mutsva kana kuti mutarisiro mutsva kana kuti zvatoda kuita zvitsva kuMDC kuitira kuti tigotonga. Honai Zimbabwe iko zvino yadzoka zvakare mumatope mayakambenge iri. Zanu PF haipana zvaichakwanisa kuita, saka tikuda kuti tigadzirire Zimbabwe ramangwana rayo.
Tinoonawo kuti panguva imwe chete mune gadziriro yeCongress muri kukwanisa kuzviita zvose nguva imwe chete.
Hongu tiri kukwanisa kuzviita izvozvo, tichaita anniversary yedu musi wa 13 September. Zvinoda mari, zvinodhura, asi chinhu chatisingakwanisi kuregera nokuti vana veMDC tinofanira kusangana gore negore tichitondedzana tichiyeuchidzana kuti chii chakaita kuti bato redu rifomwe. Takafomera bato iri kuti tibvise vana veZimbabwe muurombo nehunhapa mawapinzwa naRobert Mugabe. Takafoma bato iri kuti tibvise udzvinyiriri hwemunhu mutema anodzvinyira umwe munhu mutema. Vamwe vanopiwa mbeu, vamwe vanonyimwa, vamwe vanopiwa chikafu, vamwe vanonyimwa, vamwe vanopiwa mapurazi, vamwe vanonyimwa, asi vari vatema pakare. Saka ndo zvatakafomera bato redu. Saka gore negore tineuchidzana zvatakafomera bato redu. Saka watsvangirai vatange vachitaura musi iwoyo, vachitaura soko rekuti iro Zimbabwe taakufanira kuzvitichishanda sei kuitira kuti tikwanise kuhwina maelections edu.
Vanga vari mutauriri weMDC TV Douglas Mwanzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetseka kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Yashika nguva yekuti tikuendesei kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka. Tatsikwa nemuimbi uye anoita zvemitambo nekutsikisawo izvo zvemitambo yacho, muzvare Barbara Vengedza. Tinokutambira nemufaro pachirongwa chedu, Barbara.
Ndinotenda.
Barbara, tiri kunzwa kuti wakatsikisa damba refu itsva. Damba refu iri rinonzi?
Damba refu iri rinonzi Spirit, Emotions and Tears.
Sei wakafunga kuri pazita iri?
Ndakari pazita iri nekuti nziyo dziri mudamba refu iri dzinotaura nezvemweya wangu, dzinotaura nezve pfungwa dzangu semudzimai, zvinondishungurudza zvandinonzwa, plus mapersonal emotions angu zvandinenge ndakasangana nazvo, zvandakaona vamwewo vechidzimai nevamwewo vakandikomberedza zvavaiexperiensa. Saka album iri rine zvekuita nezvemweya wangu, rine zvekuita nemaemotions angu, uye zvinondibata zvandinoona munharaunda yangu.
Hey, yo, de kunai.
wati nyaya dzeku imba idzi wakatanga rini?
Kwa ndishiri kuziva chaiko pandai nyanza kuperformo pamberi pevanhu ndanga ndishiri ku primary school pachikoro chinonzi Chancellor Primary kwaMutare.
Asi zviri nyore here kuita muimbi muZimbabwe panguva ino nekuti vamwe vanhu kutaura navo vari kuchema chema nyaya yepiracy yayayo nekudaro vanouchika mari yavo kana kuti vanoinvesta mari yakawanda munyaya dzemimhanzi asi hapana chavanowana.
Ichokwadi ichocho kuva muimbi iko zvino muZimbabwe chinhu chakaoma chokuti iwe haukwanisi kumira ungori semuimbi chete usina chimwe chinhu chaunenge uchiita cheruiri chekuti ukwanise kurarama. Hongu pane nyaya idzodzo dzepiracy dzekuti iwe unokwanisa kuda maybe kungotengesa like say ukabudisa battery masedis maybe unogona kutengesa kana 10 ekutanga kana maybe 20 and then after ipapapo vanenge vakungodi vakungobhina vachitengesa. Iwewe kuti uzokwanisa kurecover mari yako yayaya waiita put into the project haukwanisi kuti uiwana haukwanisi kuti urarama.
Barbara, vamwe vanokuziva uchiita zvemitambo uri kustudio 263 uchiri kuita here izvi kana kuti wakatosiya?
Handisisiri zvangu kustudio 263 asi ndichiri mufilm industry ndichirimo asi iko zvino ndakushandawo ndiri kupatinoti pega kuback nda behind the scenes tikubatsirawo mune maproductions emamwewo mafilms arikoma.
Tichidzokera kunyaya yekuimba padamba refu iri, ungatiudze here dzimwe dzimbo dziripo?
Pane inotishinga, pane handineti, kune zvakare kana ndafa nedzimwewo dzemuka.
Pane kamwe chete here kaunokwanisa kutiimbira zvishoma shoma?
Hongu ndokwanisa kuimbirai kandida kuimba kana ndzimweya unoyera kambo aka ka kadziyo kanda kanyora ndinangu handisinhirira asi ndakazvitora kuita nhirira ndichibva ndanyora rwiyo urwo runenge ruri rwiyo rwekuti nhirira iri kutaura namwari chingoti mweya munoyera titungamirirei saka ndokamba kandisha kuimbirai. Mwari baba ipaiwa nherera mweya unoyera wagozivawo zvinoyera ndimi munoyera ndimi munochengeta iye anochema anochema akatarira kumatenga anochema.
Aiwa, tiri kuzviona kuti chipo chiripo chaizvo Barbara. Asi Barbara, mukupeta chirongwa chedu, iwe musambo wako unoti kudii?
Musambo wangu unonzi Afro Jazz.
Aiwa, tinokutenda zvikuru Barbara nekupinda muchirongwa chedu.
Ndatenda.
Manga makateerera kumuimbi wechidiki Barbara Vengedza muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, amawadiwa, nambetambe inoregwa ichanaka. Yosiya Matambo ndokusiya maoko aJonga Kadebiri.
Aiwa, tinotenda Blessing Zulu nechirongwa chewe chidiki chawatipakurira.
Basa redu ndere kukudzai imi vatereri zviri kuitika muZimbabwe. Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvemunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira ma text messages panamba dzinoti 001-202-465-0318 001-202-465-0318.
Sezvengo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Masangano akasiyana-siyana oshoropodza urongwa hwemabhiri maviri ekutongwa kwematunhu ari kuda kuiswa nebazi rezvekutongwa kwematunhu. Bato reMDCT rinoti rapedza gadziriro yaro yemhemberero dzekusvitsa makore 15 raumbwa. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paintaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com.